Tiri kuti izvo kuti kwapera gore ibumbiro guru renyika remiteme yenyika rasungwa. Mune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muZimbabwe, zvimwe zvacho zviri kunze kwekodzero dzakatarwa mubumbiro remitemo yenyika. Tinoona kuti nyangwe zvazvo kuine bumbiro romutemo wenyika, imwe mitemo yakaita fanika vanana Public Order and Security Act, vanana IPA necriminal law codification reform act zviri kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Asi hurumende yeZimbabwe inoti masangano akaita seAmnesty International chavanongoita kungoshora iyo hurumende yeZimbabwe vachida kufadza vanovapa mari vekunze uko.
Isu sesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi pose, tiri sangano rakazvimiririra risingatori mari kubva kune vamwe vanhu kuti riite basa razvo. Mari yedu yatinoshandisa isi inobva ku inhengo dzeAmnesty dzinopfuura 3 miliyoni pasi pose, inoita kuti tiongorore machengetedzerwo ekodzero munyika ipi neipi zvayo pasi pese. Hakuna nyika yatinotya kuyeuchidza zvinotarisirwa kuitwa pasi pezvisungo zvekodzero zvevanhu zvepasi pose. Amnesty International isangano rine nhoroondo guru huru muZimbabwe yekushanda muZimbabwe. Tine tavapo kwemakore anopfuura makumi mashanu takatanga kushanda muZimbabwe kubva kuma1960 nokuma70 panguva yairwirwa rusununguro rwenyika yeZimbabwe, tichikurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vemunyika imomo.